Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 27 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri muimbi ane mukurumbira uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu reMashonaland Central. Hurumende inochevedzera musangano wechimbi chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kurangwa mabasa kwevashandi mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Vagari vemumisha yechitungiza neHarare vochema-chema nekuputsiswa kwavanoti vari kuitwa zvivakwa zvavo nemapurisa ekanzuro, mapurisa ezrp pamwe nemauto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaonekana nemuimbi aive nemukurumbira pasi rose uye ari gamba renyika Oliver Tuku Mutukudzi uye aradzikwa kumusha kwake kumadziwa nhasi mudunhu reMashonaland Central. Mutukudzi uyo akashaya nechitatu chapfuura muHarare ndiye akave muimbi wekutanga kupiwa riremekedzo regamba renyika. Sezvo ranga riri gamba renyika, aradzikwa neriremekedzo rwopfuti dzaridzirwa mudenga. Vamwe vaonekana negamba renyika iri vanosanganisira vaimbi vakasiyana-siyana, makurukota ehurumende, gurukota rezvekurima vaperenzi shiri, gurukota rezveunyanzi hwezvekuburitswa kwemashoko vakazembe-kazembe, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa pamwe nameya weguta reHarare vaHebert Gomba ndevamwe vevanhu vakwanisa kuonekana naMutukudzi. Asi zvinonzi mauto pamwe nevasori vamboedza zvakare kurambidza vaChamisa kupinda parufu apa, izvo zvinonzi zvazokonzera kuti vanhu vaputse gedhe rekupinda pamusha apa. Mushure mekunge vazokwanisa kupinda mumusha uyu, vaChamisa vanonzi havana kupiwa chiremera chekugara kuvanyarikani, izvo zvozoita kuti vange vakamira kusvika urongwa hwose hwapera. Vachitaura kuvanhu vaungana, amai Muchinguri Kashiri vati apo vaungana kuradzika pamwe nekupemberera upenyu nenhaka zvasiyiwa negamba iri, vanove mwana weZimbabwe akasimudzira mureza wenyika uye kuve muimbi ane mukurumbira pasi rose, vanhu ngavaremekedze zvakasiyiwa naMutukudzi. Dr. Oliver Mutukudzi vakashaya musi wa23 January 2019 mushure mekunetseka nechirwere cheshuga. Amai Muchinguri vati nhasi varadzika mwana wevhu. Vatiwo kune vamwe vanga kune vamwe Mutukudzi anga ari murume, baba, mukoma, sekuru, sahwira uye mudzidzisi. Vachitiwo vanhu vazhinji vaiziva Mutukudzi sinezita rekuti Tuku. Amai Muchinguri Kashiri vatendawo kwazvo mabasa akaitwa naMutukudzi apo akanga ari munyarikani wesangano reUNICEF.
As we are gathered here to lay to rest mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe, who distinguished himself as a world-acclaimed musician. Dr. Oliver Mutukudzi passed away on 23 January 2019 after a long battle with diabetes. Today we lay to rest a son of the soil, a patriot, an influential Pan-Africanist. To some, he was a husband, a father, a brother, an uncle, a grandpa, Sawira, mentor. We all affectionately called him Chukwu.
Mashoko egurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai vapamuchinguri vachitaura vari kurufu rwekuradzikwa kwaOliver Mutukudzi kumadziwa. Mutukudzi akagarawo achirwira kuti vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo varemekedzwewo sezvo vachisimudzira mureza wenyika. Ngatinzwei achitaura pane mumwe musangano waakapinda nevamiriri vehurumende.
No, my artist, I'm sorry to you. Yes. There's nothing you can do. There's nothing you can do. This is an art. Art is not about who you are. Sata, to kumbira, this attitude. Attitude, yeni, then the right attitude. And it's about my art. I'm the MB. No, it's not about me, really, I'm going to see you. I mean, to go to this.
Tuku akashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa mushure mekunetsekana kwenguva ndefu nechirwere cheshuga. Vanhu vakawanda vakwanisa kunge vachisvika kumadziwa nekuda kwemabhazi atumirwa nehurumende kunge achibatsira kutakura vanhu pamwe chetewo nevamwe vane makambani avo, kuchitiwo vamwe vanhuwo vanga vachikwanisawo kubatsira vanga vachienda kurufu urwu. Hurumende inonzi yashevedzera musangano wechimbi-chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi ava mushure mekupera kwemazuva 14 avakanga vapa kuhurumende kuti igadzirise zvinhu. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende amai Cecilia Alexander vanoti hurumende yavakoka kuti vange vachisangana mangwana kuti vaedze kutsvaga nzira dzekudzivirira kuramwa mabasa kwevashandi mushure mekunge vashandi ava varamba kutambira mari inoita mamiriyoni mazana matatu emadhora yakanga yanzi nehurumende imbovafano vabatsira kubva mukukwira kwemitengo yezvinhu. Mazuva 14 akanga aziviswa nevashandi akapera nemusi wechishanu svondo rapera, zvichireva kuti vashandi vaifanirwa kutanga kuramwa mabasa mangwana. Ngatidzwe hurukuru yataita naamai Alexander pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vakandemiri kuti takazivisa hurumende tichiisa 14 days notice zekuti tasagadzisa zvichemo zvedu taizoratidzira sevashandi kunotora collective job action. Zuva iroro rakakwana musi weFriday ndopakasvika zuva racho rekuti aiwa 14 days dzasvika. Asi tiri mukati mekudaro mekuti titaure hurumende kuti kwasara takatanga kusangana kwasara 48 hours kuti tivareminde kuti itiri kuzviziva here kuti ma14 days dzedu dzei dzaakukwana. Takavazivisa izvozvo tichiti kana 14 days dzedu dzakwana zvinozoitika mushure me14 days isusu tichirega hezvekutiti isusu tisakonzeresa sevatungamiriri, nokuti vatinotungamirira vanga vakamirira 14 days idzodzo kuti tikwane. Takazoti taendesa tsamba yekuhurumende tichitaura izvozvo, hurumende yakazonyora kwatiri ichiti ngatisanganei musi wemuvhuro. Musi wemuvhuro uyu hakuzi kuti vatikungonotanga nharurano patsva. Ndosvika kana manga muchifollowa maevents takatanga kupa 160 million tikaona yakanga iri mari isingazobatsiri vashandi tichitarisana maerano nemaprizes emagoods and services. Vakazozodzoka kwatiri zvakare ne 300 million tikaona zvakare taitarisa kuti mari yanga tingazoadresi problemu iripo yeincapacitation. Saka hurumende yakati yakunokonsulta kumaprincipals avo isusuwo tichiti tichinokonsultawo apex Ape exhibitioni dzautapuwa 300 million uye vachitarisa mari iyoyo kuti inozobuda iri mari iyi inopiwa pamunhu takaona iri mari shoma zvakare. Apex Council ikatariwa 300 million iyoyo imari shoma zvikuru. Saka mushure anonge taita mitingi ipapo ndopatakazoda kuzivisa hurumende kwasara 48 hours.
Ko urongwa hwamuinawo muchienda mberi?
Urongwa huripo vakandemirii tichienda mberi ndehwekuti chekutanga Apex Council haisati yadeclare strike. Takangosangana tikawirana kwasara 48 hours. Saka tichavapo mangwana tichikuenda kunosangana nehurumende kuseni. Taronga zvekuti kuite mitingi yeApex Council yatinozoturira zvatinenge tataura kumitingi yeNDC. Musangano iyoyo weApex Council ndomusangano mukuru wevashandi uchagara pasi uchionawo zvabva kuNDC kushandisawo wisdom mafungiro avo kuti vaone kuti toenda mberi sei. Saka zvisati zvinge zvabuda muApex Council imomo ndochinenge chiri chisungo chinenge chaitwa nemuhurumende.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchitungwiza neHarare vari kunyunyuta nekuputiswa kunonzi kuri kuitwa vagari zvimwe zvivakwa zvavo zvakafanana nematakshop pasi pechirongwa chitsva chekuchenesa guta. Icho chinonzi chiri kutungamirwa nemapurisa ekanzuru, mauto pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Sachigaro wesangano revagari vemisha yechitungwiza nemanyame rechitungwiza nemanyame Rural Residents Association vamaivhilas Kumalo vanoti vagari vari kupiwa maminitsi makumi matatu chete ekuti vaputse vega zvivakwa zvavo vachityisidzirwa kunzi vakasaputsa vaizotorerwa matanho nemauto. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kumakanzuro aya kana wokumapurisa pamwe nemauto. Ngatinzwei hurukuru yataita navakumalo pamusoro penyaya iyi.
Kutungwiza ndokwakatangira nyaya yezvivakwa zvakaputswa izvi. Kanzuru yakatenderera pamwe chete nemapurisa ezrp nemauto inga akapakata magidhi avo vachipa vanhu vanotengesa zvisiri pamutemo nguva inokwana kuita 30 minutes kuti vaputsa zvivakwa zvavo vega.
Saka vagari vakatambira sei chiitiko ichi? Vakaputsa here zvivakwa zvavo?
Vagari nenyaya iri kuitika nekurohwa kwekutsika vanhu muchitungwiza vakabatwa nekutya kukuru. Uye mauto aitaura kuti anenge asina kuputsa chivakwa chake aizowana mutongo wakaomarara. Saka vanhu kuburikidza nekutya ikoko vakabva vangotangawo kuputsa zvivakwa zvavo vega.
Imi sesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza makatambirawo sei chiitiko ichi?
Chiitiko ichi takachitambira nenyunyuto izere zvakare zvichitishungurudza kuti munyika isina mabasa kudai zvinhu zvakaoma kudai hurumende pane kuti ionewo chaingaitire kuti vanhu vawane kugara kwakanaka. Hurumende yeZANU PF takatokatsira mazwa nekuona ichitoda kuti vanhu vapinde mumatambudziko akakura kupfuura avainawo pari zvino.
Asi ihurumende here yakaita matana kana kuti ikanzuru vakumara?
Tichinzwa kutaura kuri kuita vagomba vanova ivo mukuru weguta reHarare vari kutiwa havana resolution yavainayo ine chekuita nekupunzwa kwezvivakwa izvi. Kusitungwizawo zvakare pane makanzelas atakataurawo navo vachiratidzawo kuti vaitopatyamadzika pane zvaiitika izvi.
Saka mune matanho amuchatorawo here ekubatsira vagari ivava?
Hongu matanho tinawo izvozvi tiri musvisi rekuti tinyore gwaro ratiri kuendesa svondo irori ratatanga nhasi kuparlament. Tiri kuendesa zvakare gwaro irori kusitungwiza municipality City of Harare, Minister of Small and Medium Enterprises neminister of local government kuti vange vachititsanangurirawo kuti zvakafamba sei. Uye zvakarewo tiri kukurudzirawo kuti mastakeholders iyaya atataura nezvavo vange vanoitawo nhaurirano vagare pasi vaonesanewo kuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Vanga vari vamavhelas Kumalo vane vesachigaro wesangano rechitungwiza and Manyame Residents Association vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisa yanoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weVenezuela vaNicolas Maduro varamba kurudziro yedzimwe nyika yekuti vashevedzere zvakare sarudzo itsva apo matambudziko mune zvematongerwo enyika munyika mavo ari kuwedzera mazuva mashoma mushure mekunge mutungamiri webato rinopikisa azviti ndiye akafano bata chigaro chemutungamiri wenyika. Vakuru muhurumende yeBrazil vamisa urongwa hwekutsvaga mazana evanhu vachiri kushayikwa mushure mekuondomoka kwevhu zvichitevera kutsemuka kwerimwe dhamu iro rekutyirwa kuti rinogona kutsemuka zvakare. Zvino tomboenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tatipa na Pastor Evans Bangira veLiving in Victory International Church iri muHarare.
Tarangu rekuberekwa ndendi Evans Bangira. I said the apostle of a church called Living in Victory International Church. Nema assemblies batati wekutanga yashiri kubolo kuchipiri ili kuhudombo shava kumuheri ya inenzi mungate village nene yashiri kushowground village. I served in ministry kwa makuore ano ita iwo as a pastor and now leading this church for the past 2 years.
Muneva nwaka wanda zakadini church name
kusangano redu rekudombo shava nevanhu vanosvika above 350 kuborodos nevanhu vanosvika 50 uye zvakare kusangano rekushowground got about 70 members.
Harisi basa rakawanda here iro riri ramuri kutaura?
Ibasa rakawanda chaizvo nekuti ibasa rinosanganisa upenyu hwevanhu, vanhu vanonga vakapa upenyu hwavo mumaoko amwari kuti vagofudzwa. Rinosanganisira zvakanyanya matambudziko anosangana nevanhu mukurarama kwavo on a daily basis. Kati Mwari unotipa nyasha. Harisi basa remunhu mumwe chete, ibasa revanhu vamwari vakasiyana siyana vari munzvimbo idzodzo vatinoshanda navo.
Munozvikwanisa sei kuteerera zvinhu zvinonetsa vanhu muchikwanisa kuvabatsira?
Chikuru chakanyanya kuramba wakatsika pashoko raMwari. zvamunoona sezvinorehwa mushoko kubukurait table mozi wakapuwa wakaruma nzeve nakuzara vati jetro wakanzi wakaita basa iri voga uri voga zvinokuremera kaga varume vane mweya wamwari varipo sezendi vagokubatsira mubasa iri ende naizvozvo mukereke yedu ndochida donzo ratinaro pane vanhu vakawanda vanouya kuzobatsira basa reushumiri vanoita kuti basa rureruke.
Mava nemakore muchiita basa iri, chii chinokufadzai pabasa ramuri kuita?
Chikuru chandakaona chinoneta panhau idzi yeutendere ndechekuti vanhu vakwanise kurarama maringe neshoko, uyezve vakwanise kuva vakatsika mapoka avo muna Kristu zichienderanawo nematambudziko avanosangana navo zuva nezuva. Some of the challenges, especially if you the pastor community are underprivileged. Saka, you have to put a good demonization. I can come back at a time and a Christian. I can't be treated on this. 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 I can't be treated on yekuve self-emancipated kana kuti independent vachizvimirira voga vakatsika matsimba avo muna Kristu.
Munoona here sekuti vanhu vanogozherwa nekunamata kana kuti nokutenda?
Kana tichitarisa nhau yechikristu, chikristu is a state that is based on belief, kutenda muna Mwari asingaoneki. And zvikuru sei kuramba takamirira tichitarisira kudzoka kwavo. Saka munoona kuti kana zvinhinga mupini zvakasiyana siyana zvakasimuka kudzokera kumashure kunowanda. Ndo madambudziko arimo muchikristu, but tinongotenda kuti as we encouraging people, they remain connected to that faith. Sezvo chiri chimweya.
Pane mashoko amungada kutaurira vateereri vedu?
Tinofanira kuramba takatsika panhoo yekutenda muna Mwari. And even as the body of believers, munoona kuti Pauro uchinyora unonyora kuti ngwarirai even mukereke kwenyu mapinda their wolves that have entered into the church. Saka the believer needs to be vigilant. Anoda kuramba akavhura maziso, anoda kuramba akavhura nzeve, achitarisa, achiteerera pachiona paakatsika kuti ndipo chaipo here. Nekuti munguva yedu, especially on the African continent, Christianity has been abused by servants of God like myself and others in the disguise of prosperity. Saka tinoda kuti vanhu vasvike pakuzvionera chokwadi cheshoko raMwari, cheshoko raKristu, vasina kuinfluenswa nema outside vices akasiyana siyana. That is the last word that I educate, and that Christ is the center of our faith.
Nemashoko iwayo atapiwa na Pastor Evans Bangira veLiving in Victory International Church muHarare. Tinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri kuWashington DC ndichiti murare zvakanaka kusvika tasangana zvekare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka. Iye zvino tomboenda kuna Evans Tsininga achitarisa muchirongwa chevechidiki, uko aita hurukuru nevechidiki vakasiyana siyana pamusoro pamushakabvu Oliver Tuko Mutokodzi uyo aradzikwa nhasi.
Ndanzonere kurira kusiya pano watakundo kushira
watakundo
pia ni watunga mira pia ni wafunga noti chenesera nzira
kwa zwai muri Zimbabwe. Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinotarisa zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nasi ndiri kuuya tiine kusurukirwa nekurasikirwa negamba rezvemimanzi Dr. Oliver Tuku Samanyanga Mutukudzi avo vakazorora. Asi ndanga ndichitaura nevakawanda vechidiki vari kusimukira nevakasimuka munyaya dzezvemimanzi vachiti vakabatsirwa zvakanyanya navamutukudzi mazuva avo panyika vari vapenyu. Ndaita hurukuro nevaviri vatatu vana vechidiki nda toshaiwa nguva ingadai ndataura nevakati wandei tichinzwawo kuti zvii zvavakadzidza mashoko avo ndekuti kudii pamusoro peupenyu waOliver Mutukudzi.
Dai mangwana ndichazobopawo chika ndirimira ndinozogutsaini. Makadi vateereri zitangu ndinonzi kuchineichatsama. Tukunzwa kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa kutaitwa naDr. Oliver Mutukudzi. Dr. Mutukudzi ini hangu vakandidzidzisa kunyora nziyo dzine udzamu dzine chirevo. Dr. Mutukudzi vaitikana vachimba nziyo dzerudo wainzwa kudzamirwa. Kunyange usiri murudo wainzwa kunge uri murudo. Kana vari kuimba nziyo dzekunyaradza vaibva wanzwa kunyaradzwa pachokwadi. Tinoti zororai murugare Dr. Oliver Mutukudzi. Makaita basa nekutisira nhaka yekuimba nekutidzidzisa kugara murunyararo nevamwe. Mwarave nemi nekusingaperi.
Chiro nechiro chinangova yacho ndokusaka chisingaperi.
Makadi muri yeZimbabwe ndinoitwa vimba izi moto ndinengairidza mbira kuben Rava Mutukudzi. Ndinoda kungoti vazorore murugare tichiri pakubatikana, asi tinocelebrata upenyu hwavo somunhu akatipa rairidzo yakasimba sevanhu vaishanda navo. Nhasi tiri zvatiri nokuda kwemashoko avo vaMutukudzi. Tinoti zororai murugare.
Zitarangu ndinoitwa Giri Tite wekwa Tite Family. Tinotenda nzou nekuva baba wangu, shamwari yangu, in my mind.
Kipambe kudai kuenda mberi maikwe ndotoka zvureka
kududuza kududuza usvika mberi kududuza kududuza kudzokera shure
handizive kuchiswa ende.
Zitarangu ndonzi Chendai Chimombe. Ndiri mwanasikana wa the late legendary James Chimombe, uye ndiri muimbi zvekare wechidzimai. Ndinonzwa kubatikana zvikuru nekusiiwa kwataitwa navaMutukudzi. Kwandiri ndibaba, nekuti munhu akashanda zvakanaka zvikuru nababa vangu vachiri vapenyu vakaita song yavo inonzi inini nini.
Na iwayo mashoko hama dzadiwa nhasi togumira pano. Ndosangana nemi zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe zvechirongwa chevechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mosara muchiteerera kambo kava Mutukudzi.
Ndanzonere kurira tasiya pano watakunofushira tiyani watungamira tiyani wafungana tichenesera nzira hatitetembe nyama tinotetemba pakati pehana chokuita pano apana kungomirira mhere yamangwana munotipudzire napanurwasa munotipudzire. So matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. So matora mukoma matora mzazi yenama nichaigona. Nisozi yenda chie manja sata ku tumira ingirozi nitonta ku iri ngozi aipaita atana nguya iri ngozi yandi kurira amainda gura diriani ya chandira ira ama tepeto matarira.
Tinoti kuna Oliver Tukumutukudze unga uchizorora murugare nerunyararo wanga uchikurudzira kune momo yeZimbabwe nepasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa musoro yenhau dzanhasi. Muimbi anemukurumbira uye ari gamba renyika Oliver Tukumutukudze anoradzikwa kumusha kwake kumadziwa mudunhu remashonaland central. Urumende inoshevedzera musangano wechimbi chimbi nevashandi vayo senzira yekuedza kudzivirira kurangwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.